Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 22/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Vana veZimbabwe vanocherechedza zuva rekubatana nerunyararo reUnity Day. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vachikurudzira vana veZimbabwe kuti vabatane nekuchengetedza nhaka yavo. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya yekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo dzeCCC kusanganisira vatakudzwa ngadzore uye ane zvaari kutarisira kubva kwavari kuti akwanise kuenda mberi nekuferefeta nyaya idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana veZimbabwe nhasi vacherechedza zuva rekubatana reUnity Day. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vachivakurudzira kuti vachengetedze kubatana kwakaunzwa nechibvumirano chakasainiranwa muna 1987 pakati pemapato eZANU PF nePF ZAPU. Chibvumirano ichi ndicho chakamisa kupesana kwevana veZimbabwe kwakanga kuripo, kunonzi kwakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vaurayiwa mumatunhu eMidlands neMatabeleland. Mumashoko avo kuvana veZimbabwe avaburitsa padande mutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vamunangagwa vati chibvumirano chekubatana ichi chinoramba chiri nhungamiri yenyika yeZimbabwe, vanhu vachifamba vari pachibvumirano chenhaka isingagumi.
The historic Unity Accord remains a guiding character of our beloved motherland Zimbabwe. Riding on this timeless heritage, we must accelerate the attainment of our shared national vision for inclusive development and a modernized, industrialized, prosperous, and empowered society. I therefore challenge us individually and collectively to use this important National Unity Day to recommit ourselves to safeguarding, preserving and promoting our rich heritage for the benefit of both present and future generations.
Ayo anga ari mashoko emutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa kuvana veZimbabwe vachiti vana veZimbabwe vanofanirwa kushandisa zuva rekubatana iri kuzvipira zvakare kuchengetedza nekusimudzira nhaka yavo yakapfuma kuitira kubatsira varipo nhasi nevachauya. Nhasi vana veZimbabwe vari kucherechedza zuva rekubatana reUnity Day iro rakauya mushure mekunyoreranwa kwechibvumirano chekubatana chakaunza runyararo pakati peZANU PF nePF ZAPU mugore ra1987. Kubatana uku kwakamisawo kuurayiwa nekushungurudzwa kwevanhu zvikuru vematunhu eMatabeleland neMidlands, uko kunonzi vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa nemauto ehurumende munguva yegukura hunde. Asi vamwe vave nemaonero akasiyana nevamwe, vamwe vachiti hapachina chekucherechedza sezvo zvinhu zvadzokera pazvaive, vamwewo vachiti zvinhu zviri kutoenda mberi kunaka. Mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF Vafarai Marapira vanoti zuva ranhasi rekubatana izuva rakakosha zvikuru kuvana veZimbabwe zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi uye kuti ndeweganda ripi.
Pachirungu anoti diversity is the concrete that builds a nation. Kureva kuti kusiyana-siyana kwedu nekuona chinhu chimwe chete tine mafungiro akasiyana ndiko kunoita kuti tibude neminguro yakasimba inoita kuti isu senyika yeZimbabwe tiende mberi tikwanise kuva nyika inoverengwa panyika tiri pasi pedenga rino kuti takabatana dzinoenda mberi saka ngatisaone sokuti anenge achifunga zvakasiyana noumwe ngaaverengwe
asi mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromisi mukwananzi vanoti hakuna kubatana kunogona kuti kuitike kana munyika musina kuyanana kwakakwana panhoroondo yemavanga nemarwadzo akaitika kumashure uko kubva zvavananyika kuzvitonga kuzere muna 1980
saka hatigoni kuti tiite unity zvinhu izvozvo zvisina kugadziriswa uyezve chechipiri hatigoni kuti nyika inoi inge ine unity asi kusina legitimacy as long as pane makakatanwa ekuti sarudzwa dzina kufamba zvakanaka hapagoni kuti paite unity munyika
izvo zvinotsinirwa nemukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko murimwe bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora vachengetai guta avanoti dambudziko rakakonzera kunyoreranwa kwechibvumirano cherunyararo harina kupera
nekuda kwokuti pari zvino tiri kuona kuti dunhu rematibeleland rinova iro raibva vajoshua nkomo rinosaririra kumashure shure kwemamwe matunhu ose zviri maringe nebudiriro tinoona zvakare kuti nhau yekutambudzwa kwavanhu zviri maringe nematongerwo enyika nekurayiwa kwavanhu dambudziko iroro harina kupera ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakanga zvakabvumirwana kuti vanhu vanyorerane chibvumirano pasi kuti vanhu vange vakabatana sevana vanyamunhu asi dambudziko riripo nderekuti hurumende yeZANUPF muzuva ranhasi iri kuramba ichiwedzera haisi kudzokera kumashure
vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano remedia center vaErnest Mudzengi vanotiwo
zuva reunity day ndikatarira zviri kuitika munyika ndoona zvekuti voruzhinji vanenge vasinganyanyoricherechedza kana kuti havazivi nezvaro nekuti mukatarira vanhu vaenda kumabasa mutaundi makazara mukatarira kana uri musi wepikinisi kana nyuwere muchaona kuti vanhu havaindi kumabasa sezvavaita nhasi zvoreva zvekuti havo ruzhinji havasi kucherechedza zuva iri zvakanyanya chokwadi chiripo ndechekuti zuva iri rakanyanya kuva zuva rainyanya kuonekwa kukosha kwaro nevatingati vezvematongerwo enyika ana chakoko vacho vakuru vanenge vari pamusoro ndovainyanya zuva nezvezuva iyi hatina kunge tazoita mukana wokuti voruzhinji vadzidziswe nezveukoshi hwezuva iyi
ukuwo mutauriri weNCA vamadhoki Chivasa vanotiwo
zuva iri izuva rakakosha nekuti izuva rine history yenyika yekubatana kwenyika tinotendwanawo nevamwe kuti kukosha kwayo kunofanirwa kusimbiswa nekutiwo tinge tine zvematongerwo enyika zvakajeka zvisina kunetsana sezvimwe zvinenge zvichiitikawo mumatongerwo enyika yedu zvekutsikirwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe zvese zvakadaro izvozvo ndofunga kuti totendera nevamwe vese kutiwo kuti zuva iri rambe rakakosha tinofanirwa kutarisirwawo kuti vanhu vange vane kodzero dzavo vanhu vange vachinjura zvinonzi ndizvo zvakarwiwa hondo
vamwe vari kuti kushungurudzwa kwevana vezimbabwe zvikuru vanopikisa kuchiri kuenderera mberi kuburikidza nekupambwa uye kupondwa kwevanofungidzirwa kuti vanopikisa hurumende izvo zviri kuita kuti zuva iri rishaye basa pakanyoreranwa chibvumirano chekubatana muna 1987 PF ZAPU yaive yakamirirwa nevaive mutungamiri wayo mushakabvu vajoshua nkomo kuchitiwo zanu PF yakamirirwawo nevaive mutungamiri wayo uye vakave mutungamiri wehurumende yevatema yekutanga muna 1980 vakazove mutungamiri wenyika mushakabvu varobert mugabe mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya dzekupambwa nekushungurudzwa uye kupondwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa ane zvaari kutarisira kubva kune imwe nhengo yebato reCCC yakapambwa nekushungurudzwa uye vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vangadziore vaudzawo Studio 7 kuti vakafonerwa nemapurisa nemusi wechitatu achiti aida svombonoro kana kuti password yedandemutande ravo refacebook iro ravakashandisa pakutora video yevanhu vakavapamba nekuvashungurudza. Ngatinzwei hurukuru yataita navangadziore pamusoro penyaya iyi.
Wongu ndakange ndafonerwa nevemapurisa asi mukundifonera kwavo vachiti ngatisangane tionesa nenyaya iyi. Vanozonotaura ivo kuti chavanoda kwandiri kuti vawane password yeFacebook account yangu iyo yandakashandisa kuenda live. Ndovabvunza nei voti mutemo dzedu dzecyber security dzinoti evidence tinoitora kubva pasource. Zvino pasource pavo pavanotaura iaccount yangu here? Kana zvichionekwa kuti munhu akaenda live, kana vasina hunyanzvi, kana vasina pfungwa dzekugona kutora chinhu chakadaro vochishandisa seevidence sevanhu vari kuongorora nyaya iyi, zvinoratidza kuti hatina kwatiri kuenda senyika. Dzimwe nyika dzine zvadzinoita kuti dzishande dzione mbavha dzinge dzichiziva kuti chii chaitika pamaererano nezvechimanje-manje kana yatingati iyo technology. Asi ndopaunoona munhu achikumbira password yako ari mupurisa ari kuCID law and order anondifonera inini oti ndo kuti pange pane evidence.
Saka imi makavati chii mushure mekunge vati vanoda password yenyu?
Ndakavataurira ndikati inini kuti ndikupei izvi zvakutoratidza kuti hapana chamati maita. Kana mava manga makamirira kuti muchawana password yangu, handisingazivi kuti muchaitei sei. Zvinhu zvinoshamisa zvikuru kwazvo. Saka zvakakosha kuti vange vachitaura chokwadi, nekuti neniwo ndinayo foni yavakandifonera yandinokwanisa kuratidza kunyika yese kuti vanzwewo kuti chii chaizvo chaizvo chakamisa panyaya yangu.
Saka kuti nyaya iyi ifambe kuenda mberi, makagadzirira here kuenda kumapurisa nezvavari kuda?
Ndakagadzirira zvekare kunge ndichienda kumapurisa. Ndakavataurira ndikati kana gweta rangu rapo rakandipawo zuva rarinenge riripo ndichange ndichiendawo kumapurisa. Toenda ikoko toonesana, asi zvese zvavanoda ndakaendesa. Personal statement iripo kuti pange pane nyaya, zvese zvakataurika zviripo. Chatomisa ndiyo, chatomisa kuratidza kuti havana chidakadaka nechido chekuti zvinhu izvi zvigadzirise.
Vanga vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzore vari parunhare muHarare neStudio 7. Mauto eIsrael anonzi nhasi awedzera kurwisa kwawo muGaza apo nhaurirano dzekuedza kumisa hondo iri pakati peIsrael neHamas dziri kuitwa nenyika dzepasi rose dzichinzi dziri kuenderera mberi. Uko matambudziko ekushayikwa kwechikafu nezvikwanisiro muGaza kuvagari vemo anonzi ari kuwedzera. Vagari vemuGaza vati kurwiswa kwakasimba pamwe nenzvimbo nezvombo zvemuchadenga munzvimbo dzakawanda zvikuru kumaudzanyemba kwedunhu reGaza kwaitika nhasi muKhan Yunis neRafah uyewo kuchamembe kweGaza. Bazi rezveutano muGaza iro riri pasi peHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chinopfurikidza mwero rinoti zvizvarwa zvepalestine zvingangosvika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 zvaurayiwa kubva zvatanga Israel kukanda zvombo muGaza. Ukuwo Israel inotiwo vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1200 vaurayiwawo muIsrael.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vanhu vanonzi vanga vari mavhu nemarara muguta reHarare nhasi vachigadzirira zororo rekisimusi nekupera kwegore zvapa kuti kuite bata murefu bata mupfupi mumigwagwa. vezvitoro nevemisika vataura nestudio 7 vanoti bizimusi rinoti kwirei munguva ino vanhu vachimhanyidzana kutenga zvavanoda kushandisa pazororo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga westudio 7 abata mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi Repassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliati.
Chokwadi muHarare hamusi kufambika, mota dzakawandisa zvikuru. Pane mumwe mugwagwa inofamba mota dzerudzi rwemagonyeti, magonyeti akatakura zvinhu nemamwe anovhiringidza kufamba zvakanaka kwemotikari. Amwe anofa pamugwagwa, izvo zvinozoita kuti dzimwe mota dzitadze kupinda. Uye zvakare tichikuona huwandu hwemota dzakawanda dziri kuda kuenda muguta reHarare. Vanhu vari kufamba nemabhazi. Chinhu chandafarira pakufamba kuriitwa nevanhu vachikwira mabhazi ndechekuti taiona vanhu vakagara pasi pasina standing muna Mutare Road.
Chii chiri kunyanya kuitika muguta asi mota dzawanda kudarika vanhu here?
Kuwanda kwemota muguta reHarare zvinoreva kuti vanhu vakawanda vemuZimbabwe vatenga motikari zvakapetwa kashanu pane dzavanga vainadzo dzanga dziri mbovapo munyika. Iyezvinezvi takuona vanhu vachitenga motikari vashandi vehurumende vakuenda kunotenga motikari. Pane masikimu aripo kuti vanokwanisa kupinza motikari vasingabatirwe majuti akawanda. Saka ndozve zvimwe zvinhu zviri kuita kuti motikari dzinge dzichiwanda zvakare munyika. Uye zvakare kukwira kwira kuri kuita mitengo yekukwira michovha.
Ngatitarisewo matambudziko ari kusangana nevafambi muzororo imomo, mungavakurudzirawo kuti kudini?
Tinongokurudzira veruzhinji kuti vasakwire mota dzemushigashiga. Zvine njodzi zvikuru, vanhu vari kubirwa nemota idzodzo. Kana vachinge vadzikwira vari kubva vacheswa, votorerwa zvikwama kana kuti mafoni vasingazivi pavanozoburuka, pavanonzi vasvika, pane zvinenge vakuda kutarisa kuti vanga vaine chii, kana kuti vanga vaine chikwama here. Vakutsvaga pane chikwama vanobva vachishaya chikwama.
Vanga vari mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliati, vari parunare muHarare naIvan Zisininga weStudio 7. Vamwe varimi vefodya munyika vari kuchema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi kwenguva dzakareba, uko varimi vechibage vachiti vachaderedza ndima dzavacharima nekuda kwekunonoka kunaya kwemvura kwakaringana, vachiti havazivi kuti ichanaya semakore adarika here kana kuti kwete. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vefodya ava vari kuti chirimwa chavo chiri kutsva nekuti havasi kukwanisa kudiridza sezvinotarisirwa nekuti magetsi ave kuenda zvakanyanya zvichienzaniswa nenguva inogore rapera. Vanoti zvikonzero zvinenge zvichipiwa nekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA zviri kuwandisa asi pasina zviri kuitwa kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi iri. Mumwe murimi wefodya wekuhurungwe mudunhu remashonarend west vabheni madanhire vanoti vakarasikirwa nemahekitea anodarika 40 efodya nekutadza kudiridza zvichikonzerwa nekushayikwa kwemagetsi. Mumwe murimi wefodya wekumazoe mudunhu remashonarend central vatekshiwarariro vanoti gwenya rinounza magetsi papurazi ravo kana kuti transforma rakafa uye riri kutora nguva yakarebesa risati ragadzirwa uku fodya yavo ichifa nekushaya mvura. Varimi vefodya ava vanoti vari kusanganawo nedambudziko rekushaya mapombi anofambisa mvura yemadiridziro sekutaura kwemumwe murimi wekumarondera vachichafa chafanza. Mumwe mushandi mukuru mubazi rekuburiswa kwemashoko mukambani yeZesa, amai Nyara Inyanguo, vanoguma kuti pane kushomeka kwemagetsi munyika, vachiti pari zvino vari kugaya magetsi anosvika mamegawatts chiuru chimwe chete nemazana maviri ane makumi mashanu kana kuti 1250 megawatts pazuva, asi nyika ichida magetsi anosvika chiuru nemazana masere ane makumi matanhatu kana kuti 1860 megawatts pazuva.
Our economy at the moment is tied about 1,860 megawatts, so you can see that we do have a shortfall that we are operating with.
Amai Nyanguo vanoti izvi zviri kukonzerwa nekusashanda kwemamwe magwenya emagetsi ari kuhange ayo ari kugadzirwa, vachiti mwedzi uno uchapera dzimwe nzvimbo dzakawanda dzichishayikwa magetsi zvakanyanya. Vamwe varimi vanoti dambudziko rekushaya mvura emadiridziro riri kuwedzerwa nekudzikira kwaita mvura mune mamwe madhamu avanoshandisa, zvisinei nekuti hurumende iri kuti iri kuvaka madhamu akawanda munyika. Mukuru weZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa mudunhu reMashonaland West vapaso venyahora vanoti pane nzvimbo dzine madhamu asina mvura munzvimbo dzakaita seChegutu, Mondoro neSanyati.
But tine mamadhamu anenge asinamira zvakanaka, in particular kunana Chegutu kunenge kune madhamu manini.
Gurukota redunhu reMashonaland West amai Marion Chombo vanoti zviri kusiririsa kurasikirwa kuri kuitwa varimi nefodya nekuda kwekushayikwa kwemagetsi.
Ndikatarisa zvakaitika manje manje ndaanochinzwa maripoti kuti kwadr Zik vanhu vane 120 hectares yecrop vakaitira top vaisa top magetsi nobvaenda and ukaenda kumunda kwavo unochema.
Amai Chombo vanoti panofanirwa kuve nekuwirirana pakati pevarimi nevashandi veZesa panguva dzinoenda nekudzoka kwemagetsi.
So there was no good communication between Isuma farmers neZesa representatives.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima Profesa Obedjiri vanoti dambudziko remagetsi riri kukanganisa kurimwa kwezvirimwa zvinoda madiridziro zvakanyanya zvekuti zvinogona kuderedza gohwo revarimi. Apo varume vefodya vari kuchema-chema nekushayikwa kwemagetsi nezvimwe zvemadiridziro, varimi vechibage nezvimwe zvirimwa zvidiki vanoti vacharima ndima diki sezvo mvura yemudenga yakanonoka kuturuka. Varimi vechibage vanoti vari kutya kurima ndima huru sezvo mvura yakanonoka kunaya. Vanoti zvine njodzi yekuti murimi anoshaya chaanokohwa kana mvura ikakurumidza kuenda, sekutaura kwevanoongorora mamiriro ekunze kana kuti Meteorological Service Department. Asi vamwe vanoti kunaya kwemvura ndekwamwari, nokudaro varimi vanofanirwa kurima chete voona zvinozoitika. Varimi vari kukurudzirwawo kuti vasangorima chibage chete asi kuti varimewo mbeu diki dzinokurumidza kuibva uye dzisingade mvura yakawanda dzakaita serukweza, mapfunde nemhunga. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura Shadrack Chimonya. Shadrack anoimba alukulimpopo toyandu kuSouth Africa nevanakomana vake vachiri vadiki vanodaidzwa kuti small boys. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Zimbabwe ndobva kuChipinge South kachichicho inonziwa 28 machifu karangwa.
Zvazvino ndiri muSouth Africa nebhendi rangu rinonzi Shadrack Chimonya and Small Boys Band.
Manje mukoma Shadrack, masmall boys aya anoenda kuchikoro here iwaya?
Ya, vakawanda vanobvunza kuti magitara auri kuridzisa vana avakanganisi chikoro here kana kuti mabhuku. Vana vangu vanoenda kuchikoro zvakanaka, kana tazi tinondoridza tinoridza mugovera chete soto vanonga vari parest imande kuenda kuchikoro and vapfana vangu kuchikoro vanokwapaidza vanochirova zvikaiti havasi kufoira ba
vari kuitsigira sei mimhanzi yamunorova vateereri
kune vanonditsigira kumumhanzi tinomutenda zvikuru mese nokuti tsigira kamunoita tinozvifarira nevana vangu vakafa vari kufara chaizvo
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges atosangana nawo mumusic industry akawandisa. Asi edzi for now inini zvangu semunhu ari kutanga mumhanzi ndisati handina zvekushandisa kuti tiwane kundoridza patinombotondodzi uyai muridze tinonga tatodanwa kana neumwe munhu ane zvaanazvo zvokushandisa osvika kundotishandisa nevapfana vangu ivavo
vangade kukubatai vanoda kuridzirwawo nekuhaya haya vanokuwana ikupi
vanoda kundibata number foni dzangu dzinoti 072 15 18 044.
Mashoko enyu kuvatsigiri venyu uchitiwo kudini?
Mashoko angu mahombe kuvatsigiri vangu murambe makatitsigira nesmall boys zvinokwanisa kuenda kuchikoro nekutsigira kwenyu asi makasatitsigira vanogona kusapedza chikoro chacho nekushayiwa mari yekuti vadzidze vaenda mberi.
Aiwa chionekai zvenyu vateereri tibve tarova mazimbabwe yamataura iya.
Hatisi kuramba tichiozi muzimbabwe munhu unogona kuwa ano problem asi kana ane mhosva wamuwana ano mhosva musunge muise mujere kozi yava asina mhosva musavane vati wakadaro the situation is forcing the people who divide ages.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Mazimbabwe manzwa hurukuru yaitwa naShadrack Chimonya ari parunare kutoko yandou kuLimpopo muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tichange tichitarisa nezvezuva rekubatana reUnity Day nezvarinoreva kuvana veZimbabwe. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemwe naPraxidis Jeremiah.
Thank you.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Katelelithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu. Mhlaka 22 Mpalakazi 2023 nguProphetess Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje eleZimbabwe namhlanje linanze iCafe Lay Unity Day. Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu ukubana amanyane njalo asebenzele ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni. Abekansile yakobulawayo bamanyene labenkampani yelinda izimota enzekini yedolobho eye-10 Street Investment. Bahle bathatha leli thuba leCafe Lay Unity Day lokwabela abantu abaswelayo izipho zekhisimusi. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula ingoma zomdumo werumba elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. EleZimbabwe namhlanje linanze iCafe Lay Unity Day, umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu ukubana amanyane njalo asebenze ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni. Kodwa abanye bathi isivumelwano se-Unity Accord esadala ukubana kusungulwe leli khefu asisatsho lutho ebantwini abaningi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Usuku lwe-Unity Day lwasungulwa ngomnyaka ka-1987 ngemva kokuba umkhokheli webandla lezaphu uMnumzana Joshua Nkomo elobelana isivumelwano lowayeyinhloko kahulumende njalo ekhokhela ibandla leZANU-PF uMnumzana Robert Mugabe. Lesi yiso isivumelwano esamisa ukubulawa mahlayana kwabantu emhlubulweni owemathebeleland laseMiglands libutho likaMgabe ele-50 Brigade. Lokho kwamanyanisa ibandla le-PF Zaphu leZANU-PF. Unkomo wangena kuhulumende kaMgabe. Embikweni awethule enkundleni ye-X namuhla umongameli Mnangagwa uthe abantu beZimbabwe kumele baqakathekise ukubambana okwasungulwa uMgabe loNkomo njalo basebenze ndawonye ukuze bathuthukise ilizwe labo.
The Historic Unity Accord remains a guiding character of our beloved motherland, Zimbabwe. Riding on this timeless heritage, we must accelerate the attainment of our shared national vision for inclusive development and a modernized, industrialized, prosperous, and empowered society.
Kodwa abanye bathi akula kubambana okukhona eZimbabwe njalo bathi isivumelwano se-Unity Accord asisenamkantsho ngoba uhulumende akasiqakathekisi. Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu uthi alusatsho lutho usuku lwe-Unity Day emhlubulweni weMandebeleni.
Namhlanje lilanga le-Unity Day umhlaka 22 December, kodwa-ke i-Unity Day kayisatsho lutho ikakhulu kithi abantu bomhlubulo lo esiNdebeleni, ngoba silokhe sithwaliswe nzima kulokho okungela development eyenzakala eMatabeleland. I-Unity Day izasebenza nga konke okwavunyelwanayo-ke ngesikhathi isayinwa kuyafezeka lathi ngapha sibanje njengabantu abaseZimbabwe, hathi lokho esikubona kusenzakala kathesi. Yikho-ke ayize leze kwamanje i-Unity Day.
Kodwa ukhansila webandla leZANU-PF kobulawayo uNkosikazi Nokuthula Sibanda uthi liqakathekile kakhulu leli langa njalo abantu kumele baqhubeke bebambene.
Ngiphuma kubandla leZANU-PF, umbono wami ne-Unity Day ukuthi abantu kumele bebambane, senzeni into wanye, simanyene sihlangene despite umhlobo ukuthi umuntu ngumhlobo bani. kumele senze into ani ukwenzela ukuthi into yethu iphumelele sibe ngqubekela phambili.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo uthi ilanga le Unity Day liyabathunuka njalo libakhumbuza umbhuqazo wegugurawundi wona owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 emathebeleland lasemidlands.
Thina-ke njengezaphu ilanga lanamhlanje u-22 December ayisilo langa lokujabula, lilanga elibuhlungu kakhulu. Esakubonayo njengezaphu yikugongodwa kwamabutho kazaphu i-ZIPRA, yikuzingelwa kwabalandeli bezaphu, yikuzingelwa kwezinkokheli zezaphu. Akula lutho olungasenza sijabule ngoba igugurawundi yona ngokwayo kayimanga, ilokhe ikhona iyaphila.
Ilunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sweden Chirodza yena uthi umbuso kahulumende omubi wenza ilanga le-Unity Day lilahlekelwe luhlonzi.
U-22 Mpalakazi 1987 uyisikhumbuzo sombhuqazwe lapho okanyongolo wasayina amaphepha kuyindlela eyokuvikela ukuchitheka kwegazi. Abantu bakamthwakazi base bethwele nzima. Umgabe labalandeli bakhe umnangagwa labanye kuZANU-PF behluleka nje ukwaqeda amaNdebele, kodwa injongo yayingeyokuthi wonke muntu ongasapoti ZANU, umuntu nje okhuluma ulimi lwesiNdebele angabikhona emhlabeni, iyayinjongo yangkhona.
Umongameli Mnangagwa uphe izinduna lenkokheli yosiko umlando wokukhulumisana loZulu ukuze kulungisiswe udaba lombhuqazwe wegugurawundi, kodwa abanye bathi imizamo yakhe izaphelela emoyeni njengezithukuthuku zenja ngoba akaluphathi kuhle lolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 wabulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
The Voice of America, VOA.
Abe kansili yakobulawayo bemanyenela benkampani elinda izimota enzini yedolobho eye 23 Investment bahle bathatha ithuba lekhefu ele-Unity Day lokwabela abantu abaswelayo izipho zekhisimusi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye kobulawayo bananze usuku lwe-Unity Day ngokuphiwa izipho zekhisimusi yinkampani elinda izimota enzikini yedolobho eye 23 Investment ezibiza inkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu amadola aweMelika, esipha isipho sokudla kuzakhamizi eziyinkulungwane eyodwa. Umqondisi we-TTI umnumzana Lizwe Mabuza uthe uzakuya kupha abasemaphandleni isipho esifanayo.
Ilokishi nelokishi liyathola izipho ezingu-100 kuhlangene konke i-donation esiyenze lapha kobulawayo i-$23,000. Kanti isipho ngesipho kule mpuphu, kule 2 kg itshukela, kule 2 kg irayisi, kule 2 kg iflawa, kule 2 kg itswayi, kube sokusiba lamachansi, kube le 1 kg yebhinzi, kube le sinkwa njalo.
Umsebenzi kameya kudolobho lakobulawayo ukhansela Edwin Ndlovu ubone isipho esivele kwinkampani ye-TTI ethi njengekhansili bebengeke benelise ukupha okuhle kangaka.
Ngakukhulu ukuthi ngiphiwe leli thuba ukuthi lamhlanje ngibe ngilapha sizoyamukelisa izakhamizi zethu okuncane khona lokho ezizakuthola, futhi njengoba sisiya ku-festive season, sisiya kukhisimusi, labo bahambe belokuthokoza babe labazakuthola okuncane. Ufundisa uthilo lapho ukuthi lo Nkulunkulu kuyamthokozisa khona lokho. Kuqakathekile nje ukuthi ngelanga elilodwa nje kube lo muntu ozafaka ismile efestini yakhe. Qakatheke kuyisifusiso esikhulu sona leso. So siyabonga kakhulu ke abe-TTI abayibo abasiqoqelele lezi zipho ukuthi sibe lazo lapho. abaningi titi ayiziyazi ngokuthi siyabe sikhenje dolobheni.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Simon Mbiba ohlala eBarberfield ku-204 ubanga ukukhunjulwa.
Basikhumbule esibili noma singabalekhisimuthi lathi labazulu bazatopa amachansa lakho, hhayi sizafake ebitshini mize kuzokubulisisa.
Unkosikazi Elise Ngwenya uthi uyabonga uthole impahla evele iqakathekile emakhaya.
Namhla ngithola amabhesiki afunakala ekhaya, imuntu eziphilisa abantu ngekhaya.
Ikhansili yakobulawayo imanyane lamankampani ahlukeneyo edolobheni leli aseqalile ukutholisa abantu ikakhulu abaswelayo izipho zekhisimusi. Namhlanje imanyane lenkampani ye-TTI ukwabela izakhamizi zelobhengula emzilikazi, entumbane, emakhandeni luveve, emagwegwe, ephumula, empophoma, echabalala, enkulumane lakuma eastern areas abayinkulungwane eyodwa ukudla kwekhisimusi. Ngimele umsakazo westudio 7 iwabulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibutho ele Israel liqinise ukuhlasela kwalo eGaza namhlanje ngesikhathi inkulumo zokumiswa kwempi phakathi kwele Israel leHamas ziqhubekela phambili, njalo abaseGaza sebebhekane lodubo olukhulu lokuselakala kokudla, amanzi lemithi yokwelapha labo abalimeleyo. Abahlala eGaza babike ukubana kube lokuqiniswa kokuphoswa kwamabhomba enyakatho yeGaza. Ibutho le-Israel litshele abahlala e-Albiru ezinye indawo eziseduza laleli dolobho ukubana babalekele ezansi, okutshengisela ukubana lilakho ukuthumela amabutho azahlasela kuleli dolobho. Uhlangothi lwezempilakahle eGaza olukhokhelwa yiyamazi luthi abantu basePalestina abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ababulewe kulimpi eyaqala kulandela ukuhlasela kweHamas kwele Israel okwabulalisa abantu abafika inkulungwane lamakhulu amabili, njalo kwathunjwa abanye abangamakhulu amabili lamashumi amane. Kubikwa kulabo esiPalestina abafika phose yamakhulu amane 390 ababulewe kumalanga amabili edluleyo. Uhlaziya lolu daba uDaboka Ncube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, ichukudaza ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana nanti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi khona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Khangela indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje, kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoqa izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akula gazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Ngibona ngazathi izizwe ezinye namanye amazwe kuzothi ngabe bakhuthaza idialogue, i-United Nations ngabe iyangenela imese lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Njengoba ngishilo, ngikhangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela ngenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa zilungiswa ngama-peaceful means. Ngizikhangelela ukuthi ithuba lokuthi zingenele zithi akuxoxiswane akukho vele kungaze kuliwe kanjani ngaphandle kokuthi mase befuna ukuthi kube lesinye isizwe esibothiswayo. Kodwa uma kuyukuthi kufuna ukuthi kuboniswane ukuthi ngubani olamandla, at the end of the day indaba yangkoni yaqedwa itafula. So akuyiwe etafuleni kungakapheli abantu,
ngoba ivini obulalayo ubulalela ukuthi kube lesizwe esiluthwane sihlezi but abantu ngabakankulunkulu bonke abantu balelungelo lokuphila ngakula mhlobo yi-one olelungelo lokuphila siyakwazi ukuthi emandebeleni khonapho abantu baqedwa ngegugurawundi ngomuntu wele njongo yokuqeda umhlobo othize so khonoko sithi akungenzakali kuloba ngubani olohlo ombala thize okhuluma ulimi thize singabantu bakamlimu sonke kufuze sithandane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngulela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu limuze ixoxa lapho lo Taboka Ncube owe-Studio 7 ecingweni. Abalimi elizweni jikelele bakhuthazwa ukubana bahlanyele masinya emasimini asephendulwe lasemagodini wohlelo lokulima olukagajompo. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu seliqalile ukuna, njalo abalimi bekhuthazwa njalo ukuhlanyela izilimo ezilakho ukuvuthwa amasinya ezinjengamabele ngoba izulu langkhona lingathenjwa ukubana lizakuna okwesikhathi eside. Uthabo Kancube we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa ngalolu daba lomqondisi wohlangothi olwe-Agritex eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Kuvamile balimi ukuthi ngeminyaka le ebizwa kuthiwe yi-El Nino, okuyabe kukhangelelwe ukuthi izulu liyabe lisiba lilutshwana kumbe libe yilokho esikujwayeleyo, ukuthi ukuna kwezulu leli ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi esikuthi i-climate change sokwehlukile kulakudala. Khathesi izulu lethu likuvame ukuthi liza ngolaka, lilomoya, lilesiqhotho, kanti njalo lisina lilinengi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kwenza sibone sokuphanga ukugeleza amanzi amaningi, kungaba semasimini, kungaba semadlelweni, okuguguda umhlabathi. Kwesinye isikhathi sibone lesilimo sethu sesimi phakathi kwechibila amanzi nxa kuyindawo ema amanzi. Ngakho kuqakathekile ukuthi umlimi nanzelela isimo sensimu yakho. Okokuqala, simele sikhuthaze ukuthi amanzi angene phansi nxa izulu lisina. Lokhu singakwenza ke njoba sisitsho ungokugebha amagodi kagantshompo kumbe ukuvula imfolo yokuhlanyela kuphela, kanye lokuba le migelo emasimini ebamba ukuthi nxa izulu lithelana kungaphange ukugeleza amanzi adabule insimu ahambe. Kasibeni le ndlela kusiya ngalapho esikhona. Ulakho ukuthola isixwayiso kubalimisi ukuthi indlela elungele insimu yakho ukuvikela ukugeleza ngamandla kwamanzi yiphi, ubambe njani amanzi ezulu abe sina. Kuqakathekile sokuthi i-soil and water conservation ukuthi sithatha amanyathelo. Imigelo iyasincedisa ke ukuthi ibambe amanzi iwaqondise nxa kudingeka ukuthi achithwe ngaphandle kwensimu. Nxa ulungise kuhle umgelo uyakwenza lokho.
Lo ke umqondisi wehlangothi olwekulima olwe-Agritex esabelweni seMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
kwabasanda kusixhumasa ngumsakazo owe Studio 7 eye Voice of America esakaza ise Washington DC. Sela ikhisimusi enhle okwamanje ke othi sizwe abanye babalaleli baka Studio 7 bebinyelela izihlobo labangane lokubafisela ikhisimusi enhle.
Ngithanda ukubingelela abasakazi nabalaleli baka Studio 7, ngithi nibahle lonke. Igama lami ngudumezweni Nkiwane, ngidabuka esigabeni saselowagwelo Chief Bunina. Ngibingelela izihlobo nabangani, ngibuye futhi ngibingelele izinduna nabosabhuku namakhansila nezakhamizi zakithi elowagwelo mishini. Ngibafisela ikhisimusi enhle nomnyaka omuhle. Ngibingelele abafundisi bakithi nama teachers ezikolo zelowagwelo, eMkopa, eBungu Secondary. Ngiyabingelela lonke, ngithi umnyaka omusha nonke. Bese ngibingelela abasakazi bonke beStudio 7, ngithi umsebenzi omuhle luwenzayo uNkulunkulu aliphathise. Sengibingelela njalo imuli yami yonke. Sengifisela nesizwe sonke saseZimbabwe, ngihlala kahle.
Msakazi wami ngibingelele okhulumayo ngoDube uCosmas endaweni yaseAlexander, abangazi nje bangazi ngokuthi uDubsi kumbe umfundisi. Ngibingelele izihlobo zami, umama, ubaba, odadewethu endaweni yaseTsholotsho komsigane ekhaya. Ngibuye ngibingelele abangani lezihlobo kizo zonke izindawo lapho elikhona. Ngisithi Merry Christmas and a Happy New Year. Okwalo nyaka kasivumelini, kasithi nisokwenzakele. Inkosi libusise lonke kuzindawo zonke zelizwe.
Sanibonani, sanibonani nonke ngezindawo ngezindawo. Ngithanda ukubingelela imuli yakwethu endaweni yaseNdlovu eVictoria Falls eBH9. Imuli yakhona yakumadakwa yonke, imuli yaseBH11 yakompala yonke leBH29. Lo mama ongizalayo osemganyini kobulawayo uMandlovu. Ngithi sanibonani, Happy Christmas lonke. Nibe namaholiday amahle. Ngiyanithanda nonke ngezindawo ngezindawo. UNkulunkulu anigcine nonke, nibe kahle. Amen.
Sibonani, sanibonani Studio 7. Mina igama Mandla Nkosi Nkomo, bangibiza ngokuthi ngumagubani. Ngithanda ukubingelela unkosikazi wami engimthanda kakhulu, uMedelina Nyathi, otholakala e-Irisville Village 8 ngaseSigodini. Ngibingelele yonke imuli yakonkomo, imuli yakosiphepha, imuli yakosidanya, imuli yakomanzini. Ngithi happy, happy, happy Christmas. Ngibe sengisithi la kuStudio 7 lo ngaba ka Studio 7, abalaleli baka Studio 7, ngithi Happy Christmas lonke. Ngiyabonga, sibe le holiday liphephile.
Yeyo unkosi khona lona uthwala indoda lo okhulumayo. Sithanda ukubingelela kakhulu kumndeni wami wonke, umndeni wami wonke. Ngiyabingelela kakhulu, ngiyawuthanda wonke umndeni wami. Ya, uthwala indoda lo okhulumayo la ku Studio 7, ngithi happy Christmas. Happy New Year, enjoy nje, libe mnandi nonke, libe mnandi nonke umndeni wami nonke, ngithanda nonke. Hallelujah.
Labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 bebingelela izihlobo labangane lokubafisela ikhisimusi enhle.
Ichi waza waza Friday my darling.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula ingoma zomdumo owerumba elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle, lona eselethu le idlaladelalo lesibili elinesihloko esithi umuzi onethayo. Nangu umkhokheli waleli qembu exoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Nalani vali thola njani
umculo wethu utholakala kithi inamba esitholakala kithi eSouth Africa inamba esitholakala kithi 0653069792 uthola ukuphaleni lapho ezami zithi 0679757394 amasithi atholakala lasekhaya +26377191059 the second visa atholakala ku JB 0791093320 ubuthole la number sekhaya +26377336317
abalandeli ubachiyela wapha maso
ngicela isaphona ngicela isaphona kubalandeli abantu bethola amasithi la t-shirt atholakala akhona ama t-shirt kwamanje esize ngale t-shirt li white t-shirt esize ngale color so sizicela nje ixhaso kubalandeli labafisa ukuzo ukusponsor ngasponsor iqembu eqhubekele phambili.
Kodisile umculo wabafana laba abazibiza ngokuthi ngama elephants amahle okungumdumo werumba lo. Ku live talk lamhlanje lingakhohlwa ke kubana sikhangela uqhakatheka kosuku olwe Unity Day olunanzwe namhlanje, abanye besithi alusela sithunzi njengoba kungela kumanyana kodwa abanye njalo besithi uqhakathekile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalekisayo nguPractice Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.